United Nations ndiye munhu wese iboka rinoita kuti zvinhu zvinge zvichionekwa rakafanana nekuti ndiye muzvina pembe wenyika dzose vanenge vachitema asina kuvakarerekera havana divi rebato vanomiririra nyika dzakasiyana siyana Zimbabwe toda shanduko muupenyu hwevanhu muupenyu hwavo muhomwe dzavo mumatumbu avo mudzimba dzavo mumabasa avo mukurarama kwavo neupenyu neutano nemufaro toda kuti zvinge zvichikokorodzwa nekuunzwa saka United Nations inotibatsira ipapa pakuti ive muzvina pembe anoita kuti mutambo kana kuti mangange afambe zvakanaka
seizvozvo zvakakosha
pasawanikwa unopotsera matombo munhandare pasawanikwa unogona kunouya netsvimbo achiti tsvimbo mugodzi kana kuuya nebakatwa mumutambo kamu ibhora isitsiva tsiva ndo inoonekwa inouyiwa nezvibhakira umamudi kuzvibhakira umamudi kunge tichibayana bayana munoda rugare munoda runyararo saka United Nations ine basa ranoita kwese kwese kwakasiyana siyana nokuti ndo kabazi riri pamusorosoro rinoita kuti riyananise vanhu uye nyika dzinge dzichifamba zvakanaka
asi sebato pamberi pesarudzo idzi muri kutaurawo here nevesadak uye veau uye zvakakosha sei kuti vange vachizivawo zviri kuitika
haa kana iri sadak neau ndivatetesi ndokavana sekuru ndiyo gwevedzika ndiye sadomba toda kuti vana sadak vange varipo pese panoitwa maroro panodikwa sadomba panodikwa vatete vana tezvara vanodikwa vana sekuru vanodikwa kunodikwa vatete kuti zvikasafamba zvakanaka pane anouya kaachiti oo moto watadza kumuka uyu ngatishukudzirei oo netiweki yaita shomai panoda mabooster saka sadak ibooster au ibooster ndovanovandudza nokusumudzira kuti pasazonetsa nokuti maonero edu ndokuti apa tiri kunokunda zvine mutsindo asi mukoma wangu uyu munongo muziva zvokukundwa zvokuna kunetsa asi makundano ka makwikwi makundano ndo zvazvinoreva kana dziri sarudzo iketoka
munoreve apa vachamisa nekuti tinombonzwa ivo vezanup f vachiti vasina kuenda kuhondo havangatongeka vakarwira nyika varipo vamwe vachitoti vamunangagwa ngavarambe vari pachidaro
ushe madzoro zvinoravanwa zvakagara zvirizvo muushe hwedu hwenyika ushe hwedu hwemazitateguru edu nemararamiro edu sevanhu muno muafrica muzimbabwe ushe haungorambirwa wakagara mumba umwe chete ushe hunofamba kudzimba dzose ushe itsvimbo inotochinjana maoko ushe chigaro nenyembe inotofamba ichivhuvhuta ikabva pano yamhara kutungamirira aiwa kugovana mikana saka izvozvo zvinofanira kuti zvinge zvichionekwa ndozvatokuudza sadak neau kuti itibatsire kuti pakasafamba zvakanaka tinowana kwokupotera kuna vatete kuna sekuru kuti nyaya dzedu dzigadziriswe dzifambe zvakanaka.